Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 28 2019 makateerera ku Studio 7 hepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi Ishe ndiweni vanobvisiswa mari yechibatiso inoita mazana mashanu emadhora Vaiwe varwi verusununguko nhasi vayambira European Union kuti havasi kuzopeta maoko nyika dzesangano iri dzichishandisa MDC kupamba nyika zvakare sezvadzakaita apo dzakapamba Africa Asi munyore anoona nezvekuchengetedzwa zvakanaka kwevanhu MDC muzvare Maureen Kadimaunga vashora mashoko aya vachiti sevarwe hondo ndivo vanofanira kuziva kurwadza kunoita udzvanyiriri kana kumbunyikidzwa Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Mapurisa anodzivirira mhirizhonga amhanyisana nevanhu panze pedare repamusoro reBulawayo High Court nhasi masikati apo mumwe mutongi wedare iri abvuma chikumbiro chekuti Ishe Felix Ndiweni vabhadhari mari yechibatiso. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vanhu vange vari panze pedare vaimba vachifara mushure mekunge vanzwa kuti mutongi wedare Justice Thompson Mabhikwa vange vabvuma chikumbiro chaIshe Ndiweni chekuti vabhadhari mari yechibatiso. Justice Mabhikwa vati mushure mekunzwa kubva kugweta raIshe Ndiweni pamwe nemuchuchisi vaona zvakakodzera kuti Ishe Ndiweni vabhadhari mari yechibatiso inoita mazana mashanu emadhora. Muchuchisi wedare vakuda kwashe jaravaza vange vapikisa kuti Ishe Ndiweni vabvumidzwe kubhadhara mari yechibatiso vachiti sezvo vatove mujeri vanogona kuzotiza kana dare rikati nyaya yavo inzwikwe vachibva kumba. Asi rimwe remagweta aIshe Ndiweni muzvinafundo Welshman Mwewe vati Ishe Ndiweni munhu anozivikanwa uye ane chiremera munzvimbo yavo vakatiwo vanoona chikumbiro chavakakwidza kudare chekuti mutongo wavakapiwa usendekwe parutivi chichibudirira zvekuti Ishe Ndiweni havana chikonzero chekuti vatize. Justice Mabhikwa vabvumawo kuti havaone chikonzero chekuti Ishe Ndiweni vangatiza kana kuchitariswa kuti vakapedza mazamakore anopfuura maviri vachiuya kudare pose pavaidiwa apo nyaya yavo yainzwikwa mudare. Rimwe remagweta aIshe Ndiweni vadhumisani dhuwe vati vafara zvikuru kuti Ishe Ndiweni vabvumidzwa kubhadhara mari yechibatiso.
Sounds the right candidate for bail because the matter in my prospects are under on appeal court. She's been granted bail $500 and also an offender reporter every week who Ntabazina police up to until the matter is finalized.
Ishe Ndiweni vakapiwa mutongo wekugara mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu mushure mekunge vawanikwa vaine mhosva yekupwanya zvivakwa zvepamusha wemumwe murume wemunzvimbo yavo yendava zinduna mudunhu rematevereland north. Vamwe vanhu 23 vakabatwa nemhosva imwe chete naIshe Ndiweni vakanzi vaite community service. Ishe Ndiweni vari kupikisa mudare repamusoro kuwanikwa kwavo vaine mhosva uye mutongo wavakapiwa. Zvichakadaro mapurisa anodzivirira mhirizhonga ambomhanyisana kwekanguva kadiki nevamwe vanhu vange vari panze pedare vakamirira kunzwa zvabuda mudare. Vanoziva zvaitika vaudza Studio 7 kuti vanhu vanopfuura vaviri vasungwa mushure mekunetsana nemapurisa uku. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Thank you.
Vamwe vaive varwiri vehondo yerusununguko nasi vayambira sangano reEuropean Union kana kuti EU kuti havasi kuzopeta maoko nyika idzi dzichishandisa MDC kupamba nyika zvakare sezvo dzakaita apo dzakapamba Africa. Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, munyore anoona nezvevakarwa hondo mupolitbureau yebato riri kutonga reZANU-PF, vaDouglas Mahia vati zviri pachena kuti nyika dzemuEU dzatanga zvakare kurwisana neZimbabwe uye vati vakazvipira kupinda muhondo zvekare. Mashoko avaMahia anotevera mashoko akabudiswa neEU svondo rapfuura ichiudza hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu pamwe nekusavambunyikidza. Izvi zvinotevera kupambwa nekurohwa kwevanhu vakawanda munyika vanosanganisira nhengo dzeMDC pamwe nenhengo dzemasangano anoshanda akazvimirira. VaMahia vati havasi kuzorega simba rekutonga nyika richidzokera kumuvengi zvekare, vachiti EU iri kutsigira mapato anopikisa nekuti iri kuda kupamba Zimbabwe zvekare.
Isusu papawa papawa tine kambo katairwa ikataimba isusu kuti munyaya dzedu dzokuzvitonga kwenyika we will never stop fighting. In other words, we will defend the political power that we get.
VaMahia varamba kuti pane vanhu vari kupambwa kana kumbunyikidzwa munyika vachiti mashoko emanyepo ari kutaurwa nevavengi.
No, no, no. Varungu vari kuita izvozvo. Don't forget kuti ava varungu ava vamwe ava the opposition varungu. Saka anogonangotora box remunhu akafa kudai zvonzi ndiye munhu akafa uyu akaurayiwa. Where do we get evidence that haana akafa neiye akafamwana nge akafira kumucha? How do we, where do you get that? We know about such propaganda. Isus, we did the same propaganda. Muhondo yechimurenga tabata varungu. Tambata toyesa moto, tavesa moto, obva akutasa ari kugotswa. Togara varungu vouya, vauya votiona tiri voti vatatiza zvonzi magandanga ari kudyika varungu. Hatiti hapana, ipropaganda.
Asi munyori anoona nezvekuchengetedzwa zvakanaka kwevanhu muMDC, muzvare Maureen Kademaunga, vashora mashoko avaMahia vachiti semurwi wehondo, vaMahia nevamwe vavo ndivo vanofanira kuziva kurwadza kunoita utsvanyiriri kana kumbunyikidzwa.
Kuti munhu azoti zvinhu izvozvo zviri kumuka zvichingobikwa kune imwe nzvimbo kana zvichitaura manyepo zvinhu zvakashata, isusu mafungiro edu ndeyekuti vaMahia nevamwe vavo ngavakurudzire kana kuti ngavape mapurisa nguva yekutarisa nyaya idzi. Nekuti isu hatina kubata kuti uyo ndiye azviita, asi sekuziva kwenyu panoenda vanhu kana kunoripota kumapurisa kana kuti ukasangana nechiitiko chakaita seichocho chekuti mumwe munhu akanganisa ugaro hwako, une mvumo yekutaura kuti ndiri kufungira nhingi nanhingi kana kuti ndinoziva kuti ndakambonetsana nanhingi panguva yakati. Saka isu tichitarisa kumashure kwatabva, bato reZANU-PF pamwe chete nehurumende yavamunangagwa yatiraikidza kuti vanhu vanokwanisa kuita zvinhu zvakadaro zvekuabjakta vanhu zvekurova vanhu.
Muzvare Kademaunga vaudza Studio 7 kuti hachisi chokwadi kuti MDC inoita zvido zvevarungu, vachiti ibato rinomirira zvido zvevana vemuZimbabwe kwete zvevarungu.
Saka nhau dzatinotaura isusu hadzinei nevarungu vavari kutaura nezvavo. Varungu vavo vacho vari kutaura vekunze, vasiri vemuno havagari muno nesu, havasangani nematambudziko atinosangana navo mazuva ese. Saka kuti vati ivo zvinhu zvatiri kuita tiri kuitira varungu, ndinofunga kuti kushora vana veZimbabwe uye kurayikidza kuti havana hanya nekuti ivo vari kudya vachiguta.
Zvichakadai, muzvare Kademaunga vaudza Studio 7 kuti kubvira musi wa16 Nyamavhuvhu kusvika nhasi pane nhengo zana nemakumi mapfumbamwe neimwe dzebato ravo dzakapambwa kana kumbunyikidzwa uye dzimwe dzenyaya idzi dzave kuongororwa nemapurisa. Zvichakadai, vanokokera nhengo dzeZANU-PF muNational Assembly vapupurai togarepi nhasi vakumbira hurumende kuti iumbe mutemo unoranga vanhu vanoenda kunze kwenyika. Vachinokumbira kuti nyika itemerwe zvirango zveupfumi izvo vati zviri kutambudza vanhu vakawanda munyika. Asi vaMathias Mateo veMDC vati zvirongwa nemitemo iri kugadzwa nehurumende ndizvo zviri kuomesera vanhu.
Saka vanhu vedu havachakwanisi kutenga zvinhu, mabhazi haachakwiriki kubva pano kuenda kuchipinge $100. Saka tinokumbirawo Madam Speaker Mam kuti nyaya iyi igadziswe nokukurumidza. Zviri kuita vamutuli vari kutamba nelife yevanhu, vanhu vaakupera kufa kumamisha uko nenyaya yekushaya mapilizi eBP neshuga.
Mune munyaya sachigaro vekomiti yekanzuro yeHarare inoona nezvevashandi, vaJacob Mafume vazivisa kuti kanzuro yeHarare ichawedzera vashandi vayo mari nezvikamu zvinodarika zana, inove mari yaifanirwa kupiwa muna 2017 na 2018 kuti vakwanise kuramba vachiuya kubasa.
Tichiri pakati pekuda kunegotiata zviri kuitika zve 2019 pane iyo inonzi hardship yakaintroduceswa ne hurumende apo yaona kuti yakonzeresa ma hardship munyika yakabva yati tinofanirwa kunge tichipa vashandi hardship allowance saka hardship iyoyo tirikupa vashandi takatarisana ne kunegotiata kwatichaita for 2019
Asi vamafume vati izvinokwanisa kuitika chete kana hurumende ichinge yapa mvumo kukanzuru yeHarare iwedzere budget rayo regore rino kana kuti supplementary budget iro vati rakatoendeswa kubazi rinoona nezvematunhu nemadhorobha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vashandi vemabhanga vakawanda vari kurasikirwa nemabasa zvichikonzerwa nekusamira zvakanaka kwehupfumi uye kushandiswa kwemichina yechizvino zvino. Bhanga reFirst Capital Bank riri kugumura vashandi 120, reCBZ riri kunzi riri kutarisirwawo kugumura vashandi 100, ukuwo bhanga reStandard Chartered richinzi rinoda kuvhara mapazi akawanda munyika rosara nematatu chete. Vashandi vari kumiswa mabasa vanonzi vari kubva ari maoko chete sezvo vemabhanga vari kutadza kuvabhadhara mari dzavo dzechigumura. Kuti tinzwe zvizhinji nezviri kuitika mumabhanga, tabata mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vanovazve mutungamiri wesangano reZimbabwe Bank Allied Workers Union.
Zvinhu zvakumira zvakanaka nokuda kwezvinhu zviri. Chekutanga ndechekuti vamirire eupfumi hwenyika haana kumugadzikana. Saka mabhengi mazhinji nemamwewo makambaniwo zvavo ari munyika vari kuona kuti ramangwana harina kujeka. Saka vazhinji vavo zviri kuvaomerawo, vamwewo vari kutorawo matanho ekugadzirisa ekugara vagadzirisa kuti zvikasazofamba zvakanaka mune remangwana vasapinde panyatwa. Saka vazhinji vakutarisa kugumira vashandi mumabasa seimwe yenzira yavari kuti ndo ingatovabatsira pamusoro pekuoma kwekusagadzikana kweupfumi hwenyika. Kwozotizve mabhanga madzara mune nyaya iripo yekuti mabhanga mazhinji akuda kutora mishina makombiyuta vachishandisa marobots vachifambidzana nezviri kuitika pasi rose iri kunzi Fourth Industrial Revolution kana kuti Future of Work. Saka tine mabhengi mazhinji ari kugumurawo vashandi nokuda kwedanho iroro. Saka iko zvino tine mabhengi akaita seCBZ yakabva kugumura vanhu vanosvika kuzana, First Capital Bank iri kugumura 120, zvichiratidza zvekuti dambudziko riripo nderekuti vanhu vari kugumurwa iko zvino vari kuenda vasina chavanacho. Vamwe vacharuza midziyo yavo, vamwe vachasungiswa. Saka kune kuchema kwakanyanyisa kune bongozozo. Vana Standard Chartered Bankiwo vari kufamba nedigitalization iyoyi, vari kutiwo vachada kusiya mabranch matatu chete munyika yese. Saka zviri kureva kuti mabasa mazhinji eStandard Chartered Bank atorwa aendeswa kuNairobi, atorwa aendeswa kuChennai kuIndia. Muno musara musina mabasa, uyezve mari yeforeign currency ndoinenge yakubuda ichinobhadhara mabasa aya ari kunze. Saka zvinhu zviri kuda kuongororwa zvisina kumira zvakanaka.
Saka tichitarisa iko kuStandard Chartered uku, mukati vanhu vangani vari kutarisirwa kuti vanogona kurasikirwa nemabasa?
Standard Chartered iri kuita kachitsotsi katinoona kuti iri kuitira kuti hurumende nemakastoma nevashandi vasakurumidze kuona zvairi kuita. Iri kuti kati garegare 2 months yoendesa kana 20, yoendesa 40, yoendesa 30. Saka iko zvino havasati vatipa kuti vari kuendesa vangani, asi tirongonzwa nerunyerekupe kuti kamwe angaendesa pakati pe30 ne40.
Mutungamiri wesangano reZCTU vari mutungamiri weZimbabwe Bank Allied Workers Union vaPeter Mutasa vari parunare muHarare. Tabatawo vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS Dr. Israel Murefu, avanotiwo naivowo sevashandirwi vaomerwa nezvinhu sezvo upfumi hwenyika huri kumawere.
Mukatarisa mamiriro akaita economy ndeyekuti zvinhu zvihombe zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hufambe zviri kushota, zviri kushayikwa, zvinova izvo kuti magetsi, mvura nefuel. Tingati energy, hakuna energy yakakwana munyika. Saka makambani haangagone kuprodusa zvakakwana asina zvinhu zvino zvekushandisa kuti aproduce. Saka makambani mazhinji anenge ari pacapacity utilization yakadzikira. Kana chiti capacity utilization kuti capacity yamunayo muri kuproducer zvakadii. Capacity yacho yakadzikira zvikuru, vazhinji vari kuproducer at between 10% and 20% capacity. Saka mukaona zvakadaro it means mabudget enyu amunee makabhudheta kuti tichawana mari yakati hamuawani nokuti hamusi kuproducer. Saka izvi zvinhu zvenyu zvamuprodusa zvinodhura nokuti hamusi kubhenefita from yatinoti economies of scale. Kana muchiproducer zvinhu en mass zvinochipa nokuti muri kubhenefita from economies of scale. Asi kana muchiproducer ma1111 zvinokudhurirai nokuti muri kurana mushiri wese unofanira kuproducer zvinhu zvakakwana iwe uchingoproducer 10% or 20%. Saka zvamunoshandisa kumurana mushini izvi zvakangofanana chero muri kuproducer zvinhu zvishoma kana zvinhu zvakawanda. Saka makambani ari kuomerwa zvikuru. Saka hatingashamisike kana pane makambani ari kuita chigumura kuti ava vanhu vashandi chimboendai kubva nokuti hapana basa. Nokuti kana vakaramba varipo muchada kuvabhadhara hamuzokwanisi kuvabhadhara nokuti hamusi kuita mari yacho yekuti muvabhadhare. Saka izvozvo zvatotanga zvaakuita kunge tadzokera kuna 2008. Saka mabhizinesi ari kuomerwa zvikuru. Saka mukazonzi chikwidzai masalaries evanhu vasiri kushanda 100% vari kushanda 10% or 20% of the time. Hazvizokwanisi kuti muvape salary yavari kuda chero muchida henyu kuvapa.
Vashandi vari kuchema-chemawo vamurefu kuti dzimwe nguva vakagumurwa havasi kupiwawo mari nemakambani zvekuti vari kusara vogumisira vodya nhoko dzezvironda.
Kana kambani ichigumura inenge ichitoti hatisisina mari. Saka kana musisina mari mukutotirai kuti musevhe tishoma twamuinatwo itwotwo. Saka dzimwe nguva mari yacho yekupa vanhu inenge isina kukwana. Saka munogona kuzoipiwa over a longer period. Asi kambani ikatovhara zvakutoreva kuti kubhadhara vashandi kwacho kunogona kutonesa nekuti kunenge kusisina kwekuwana mari yacho yekubhadhara vashandi. Kusara kwekuti matoita liquidate the company, maakutengesa zvirimo mukambani, motikari, mishini kuti muwane mari yekuzobhadhara vashandi. Saka ndokuoma kwazviri kuita kuti kana manga musinga produce munenge musinga make mari.
Mutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vachitaura vari parunare muHarare. Muchirongwa icho tinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika. Nasi tiri kutarisa vatendi vechikristu vanogara muAmerica vane musangano wavo wepagore pasi pesangano reChristian Fellowship International kana kuti CFI. Musangano wegore rino uri kuitirwa kuAtlanta kuGeorgia kubva musi wechishanu musi wa30 Nyamavhuvhu uchipera nemusi wesvondo musi wa1 Gunyana 2019. Vakaronga musangano wegore rino ndimufundisi Jafet Ndemera avanoti vachauya kumusangano uyu vachashumirwa nekufadzwa nenziyo kubva kuna mufundisi Togi Chivaviro avakaimba kambo kakaita mukurumbira kanonzi Ebenezer. Praxedis Jeremiah we Studio 7 aita hurukuro namufundisi Ndemera pamusoro pemusangano wavo.
Tine musangano weChristian Fellowship International. Uyu mubatanidzwa wemasangano akatanga muno mudiaspora matingati muAmerica zvikuru sei. Tine tarisiro yokuti akasvika kunana Canada nekunana UK. Saka mubatanidzwa wemasangano we come together kamwe pagore paLabor Day weekend inoyi tichizovapamwe chete tichinamata nokurumbidza nokuvakana pamaworkshops nezvimwe zvinhu zvinobatsira mukurarama kwedu mune ino nyika.
Muchishandisa rurimi rwupi?
Tiri kushandisa rurimi rwechishona, Ndebele, English. Tine hama dzatijoina vamwe through marriage, vamwe wenekungo neevangelism. Tave nehama dzinobva kunana South Africa, kuZambia, kuNigeria, kuHaiti.
Ikereke rimwe chete here?
Makereke akasiyana pakuti isu mahost gore rino for example tiri mufananidzo unomirira CFI Pilgrims Community Church mubatanidzo wevanhu vekuZimbabwe vari muAtlanta vakabva kumasangano akasiyana. Ini ndakaodenwa kuMethodist inonzi AME Church asi taungana muno muAtlanta tikaona kuti kuna vanhu vanga vari maLutheran kumusha asi vasingachafiti muno maCatholics wakava mubatanidzo wakatakati Pilgrims Community Church. CFI imodel ye Pilgrims Community Church pakuti vanhu vari mu CFI vanobva from Catholic to Methodist to Lutheran.
Ndivanani vari kuuya gore rino?
Gore rino takaropafadzwa pakuti Pastor Chiti Chivaviro, the gospel legend ve Ebenezer, vanenge vainesu varivo our main preacher, uye varivo futi muimbi wedu mukuru watinai. Asi tina ma pastors all over America, most of whom are already very affiliated ne CFI. Tina Pastor Malele vari kubva ku Canada. Vana Pastor Sundire vari kubva ku Harvest ku Dallas. Tina Pastor Patrick Kwesha. Tina Minister Mai Musimbe is traveling all the way from Zimbabwe. Vachange vainesu.
Nguva dzedu ndodzadyana, ngatichingoti muchidimbo. Musangano uriko rini pamwe chete nekuti unopera rini. Uye vasati varegista pari zvino vanokwanisa kuuya here vari munharaunda iri pedyo.
Musangano uripo Friday, August the 30th, pa Crown Plaza Hotel, 1325 Virginia Avenue in Atlanta, Georgia. It's only 10 minutes kubva pa airport. Vasati varegista. Kuimba ya Mwari, magoni haavharwi. We will do our best nekuti vanhu vane zvikonzero zvakasiyana zvingange zvakonzera madelays.
Mufundisi Japhet Ndemera vesangano reChristian Fellowship International vachitaura naPraxedes Jeremiah weStudio 7. Vanhu vanga vachiratidzira mukati meguta rePretoria muSouth Africa vapedzisira vorwisana nemapurisa mushure mekunge vanhu ava vatanga kupaza zvitoro vachitora zvinhu pamwe nekupisa zvimwe zvitoro. Kurwisana uku kunotevera mhirizhonga inonzi yakatanga nezuro pakati pevatyairi vemichovha nevamwe vanonzi vari kutengesa zvinodhaka munzvimbo dzinokwirirwa michovha. Vemichovha ava vanonzi vari kupomera vekune dzimwe nyika mhosva yekutengesa zvinodhaka zvikuru nyaope. Kurwisana kwanezuro uku kunonzi kwasiya mutyairi wemuchovha mumwe chete afa, izvo zvaita kuti vemichovha vashandise mabhazi kuvhara migwagwa mukati meguta. Mapurisa anonzi azokwanisa kudzikamisa mhirizhonga iyi mushure mekushandisa hutsi hunokachidza pamwe chete nemabara asingauraye kana kuti marabba bullets. Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vanoti mhirizhonga iyi yakanganisa zvikuru upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoshandira mukati meguta sezvo zvave kutya kuenda kumabasa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Oho zvino kwatinyarare asi kune dzimwe nzvimbo dzichiri kutsva dzapisiwane dzapondewa namatombo dzimwe yatinoti looting kuchirungu dzichitogwa zvunhu zvichibva mumashops zvichindwa nazvo navanhu vava vachingoita jambanja kana kuti pongozozo muPretoria. Nzvimbo dzanyanya kuva dzakanganisika ndidzozo dzePretoria CBD nekumarava sati inova iri padhuze nemupretoria kana kuti yavangobatana nepretoria. Pongozozo iri rakonzera kuti zvinhu zvese zvimire mupretoria zvikuru uko zvinotsokutaura kwatiri kuita migwagwa yakatovhagwa namapurisa kwese kwese ukaenda kana kuna naacadia uku kwakavhagwa Pretoria West kwakavhagwa taka kupinda nokubuda mutauni kwaakutoneta. Asi nyaya yokurovana yainyararei jambanja rarichiitika kubva makuseni kusvika masikati ratinyararei. Chatinongoona vuti rwakabudirira vanhu vachibuda mucity center.
Chii chinonzi changa chakonzera kurwisana uku, Advocate?
Chidai chakatanga musindo nezuro kunoi pane mataxi driver. Muno mataxi vanenge vachireva makombi vanoi vakatanga kuti ticharatidzira tichidzinga vanhu vekune dzimwe nyika vari kutengesa madrugs kuvanhu vemuno kana kuti vanotengesa zvikuru nyaope ndo yaichitaugo. Ineni ndatotaura noumwe taxi driver wacho achitaura kuti vazhinji vari kuzviita kwai vanobva kuNigeria nokuTanzania. Saka kunoi mataxi driver pavairatidzira vakatanga kudzingirira mamwe maforeners vachinda kumashops kwavo.
Zvine zvazviri kukanganisawo here zvizvarwa zveZimbabwe zviri muPretoria imomo?
Zvakanyanya savanhu vazhinji vanoshanda muPretoria macho ndevedu, zvikuru musanifaidhi mumahesaloon marestaurants. Sezvandakatoita ndabva ndichitiza mutaundi, because makuseni pandamboinda kwakuchakati nyarare, asindaoona migwagwa yava kuvhabva, ndichibva ndatobuda kumawani ndandava kutotiza kubuda mutaundi, because ndaoona utsihwa hwaakuchibuda mumabhildings akasiyana-siyana. Vari kutoenda mashopu ega ega, uyo wandanditaura naitesi driver waitotaura kuti tiri kutsvaka mashopu ega ega anoi ane muforena. Pandanditoseka naye ndichiti, saka munoziva sei kuti ishopu yamaforena? Vachingoti todziziva. Saka tinongosvika tichibhomba imomo. Vamwe vatoi vabakwa vane petro namapurisa, vamwe vaitoisa matv mumashopu imomo. Saka zvavakungokanganisa munhu wese.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muPretoria. Zvichakadaro, mukuru wedunhu reHauteng muJohannesburg vaDavid Makura nezuro vakazivisa kuti nekufamba kwenguva dunhu ravo richadzika mutemo unorambidza vekune dzimwe nyika kutanga mabhizimisi, vachiti vari kukanganisa zvivarwa zvemuSouth Africa. Mo Blessing Njoma anotipanyaya inotevera.
Vamakura vakataura mashoko aya mudare ravo redunhu apo vakange vachipindura mibvunzo yaibva kune dzimwe nhengo dzedare ravo. Vanoona nezvekodzero dzavanhu vanoti mashoko akataurwa navamakura anokonzeresa kuti pave neruvengo pakati pevanobva kunze kwenyika nezvizvarwa zvemuSouth Africa. Mumwe muzvinabhizinisi muSouth Africa neZimbabwe vaBrighton Sangore vanoti mashoko akadai anobata zvizvarwa zvisiri zvemuSouth Africa agara achitaurwa kwenguva yakareba muSouth Africa.
Tona zvatomira zvakaipa. Last time ndakasvikirwa nevakomana vakatora basa rangu muno muSouth Africa vakati takuda kushanda izoni yedu. Saka kutotanga zvakatotanga. Contract iyo yanga ndo nemari yakawanda chaizvo mukati meupenyu hwangu, but yakabva yatotorwa. Pazvakaita kutongona matoni zvekuti akamwana dai nyika yedu yanaka. Dai Mwari vati nzwira tsitsi, vati nzwira nyasha. Nyika yedu yakasei? Yanaka. Ende shuwa-shuwa zvinhu zvavo vaakuzvida. Vaakuda kushanda vanhu vaya vati taimboti havadi kushanda, but now they want to work. So I don't know. Zvinhu zvisina kutombomira zvakanaka. Pazvakaita kutongona
sachigaro weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDhewa Mavhinga vanoti mashoko akadai haafaniri kunge achibva pamuromo pemunhu anonyarikana savamakura.
Mashoko David Makura mukuru weHauteng province kuti vanoda kudzivisa vabva kure vese kuti vasakwanise kuvhura zvitoro kana kuita mabasa madoko muguta reJohannesburg. Mashoko anorunzira kuti vabva kure vatorwa vekune dzimwe nyika vavhiringidzwe kana kurohwa kana kupondwa anouya panguva isiri iyo, nekuti iko zvino tiri kuona kuti kuvatyairi vemotokari hombe vemagonyeti vari kushungurudzwa vachinzi havasi vanhu vemunyika yeSouth Africa. Zvinokanganisa, zvinokodzera ruvengo, zvinokodzera mweya wezenophobia.
Vamavhinga vanoti mashoko avamakura anotyora kodzero dzevanhu, uye handicho chaive chido chaimbove mutungamiriri weSouth Africa mushakabvu Nelson Mandela.
Havasi kutaura mutemo sezvauri. Shuviro yavo yekuti vadzivise inotyora kodzero, haitevedzani kana kuwirirana neutungamiri hwaivapo kare wana vaMandela nevamwe, wairatidza kuremekedza hunhu nekuremekedza ukama hweSouth Africa nedzimwe nyika dzemuAfrica. Tinofanira kurangarira kuti nyika yeSouth Africa kuti igozowana rusununguko nekuzvitonga kuzere yakayamurwa zvakanyanya sei nedzimwe nyika dzakakomberedza dzinosanganisira Zambia, Mozambique neZimbabwe nedzimwewo. Asi iko zvino yoita sekuti vanhu vese vanenge vasiri veSouth Africa vanofanira kushungurudzwa. Hazvisi izvo.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti mashoko akataurwa navamakura kora mitemo yenyika iyo isina rusarura pakuvambwa kwemabhizimisi.
Takadzeya mashoko avaDavid Makura nokukadzi kakuru, nokuti zvavanotaura izvi ndizvo zvimwe zvatogarotaura kuti zvinokonzera kuti zvizvagwa zvedzimwe nyika zviri muSouth Africa zvishungurudziwe. Mapolitician haafaniri kuva nechekuita nemafambisirwo anoitwa business muSouth Africa. Kazhinji panenge pachii, it's a free market economy. Pavanongofanira kupindira ndepavanenge vachiisa mitemo, asi mitemo iyi inenge ichifanira.
Tinotenda zvikuru Mo Blessing. Nguva yedu ndo yadyanana. Musakangane kuti kuLive Talk tichatarisa matambudziko akasangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lamukela kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 28 kuNcwabakazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Ikhothi ithe ubaba uNdiweni angabhatala i-$500 yama-RTGS uza kuphuma, angaphuma ke ahlale emzini wakhe eNdabazinduna, njalo abe siyabika emapholiseni once every week ngeFriday.
Ngobelo kuxokozela kwenjabulo lapho umahluli womthethwandaba we-High Court wakoBulawayo enqume ukuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebheyili ukuze athonisiswe evela ngekhaya uNduna uNdiweni.
He's unfounded. I've never heard of his abductions. Izozo ndo propaganda mfana.
Akusilo qiniso lokho. Khanyizake ngizwe ngokuthunjwa kwabantu. Yiwo amanga aluhlaza la. Khanyizake ngikuzwe. Nxa kukhona okwenzakalayo okunjalo, kumele sikuzwe kuvela emapholiseni.
Inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ithi izehlakalo zokuthunjwa kwabasekeli bebandla eliphikisayo kanye labalwela ilungelo loluntu ngamanga. Isizalwane seZimbabwe esezihlala kwele Melika phansi kwenhlanganiso ye-Christian Fellowship International, CFI, banomhlangano wabomnyaka ngalimpela sonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Kube lokuxokozela kwenjabulo lapho umahluli womthethwandaba waphezulu we-High Court wakoBulawayo uJustice Thompson Mapikwa enqume ukuthi iNduna uMnumzana Felix Nhlanhla Yamango Ndiweni aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyi ukuze athonisiswe evela ngekhaya edabeni lwakhe lokuphikisa isigwebo asiphiwe ngumthethwandaba kaMantshi eselukhuni. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lobanje umchuchisi uMnumzana Kudakwashe Jaravaza etshele umahluli uJustice Thompson Mapikwa ukuba kasivumi isicelo sikaNdiweni esokuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail. UMapikwa wale ukuvumelana laye esithi leli cala lilakho ukwesulwa. UMapikwa unqume esipha uNduna Ndiweni imvumo yokuba akhululwe lapho avalelwe khona ngokuhlawula isibambiso sebail samakhulu amahlanu amadola i-$500. Usikhwica mfundo uWelshman Ncube igqwetha lenkampani yeMathonsi Ncube Law Chambers elimele uNdiweni labanye uchasisa okwenzakale namhlanje.
Ikhothi ithe ubaba uNdiweni angabhatala i-$500 yama-RTGS uza kuphuma, angaphuma ke ahlale emzini wakhe eNdabazinduna, njalo abe siyabika emapholiseni once every week ngeFriday anytime kusukela ku-6 ekuseni kusiya ku-6 wantambama. Yiko isinqumo sekhothi esiphumileyo leso.
Mhlaka 19 ngoNcwabakazi emthethandaba kaMantshi, uJaravaza utshele idale ukuba uNdiweni wadiliza isibaya lothango lwesinye isakhamuzi esingaphansi kwakhe uFethi Mbele. UMbele ubikwa wayemangalele ikhosikazi lakhe uNonkanyelo Mpengesi ayemthole esemacansini lenye indoda. INduna ibikwa yapha isinqumo sokuthi ikhosikazi likaMbele libuyele kibo okwenyanga ezintathu athi esephenduka, kodwa yena wakhetha ukuhlala laye okwabangela ukuba iNduna ithume abantu ukuba bayediliza uthango lwesibaya sikaMbele ukuze asuke esigabeni ngoba ehluleke ukulandela isinqumo somkhokheli yomdabu, ngakho ke eveza ukungahloniphi idale leNduna. Lokhu kubikwa kwenzakala ngomnyaka ka-2017. Umonakalo wesibaya sikaMbele ubikwa ulesisindo samakhulu amathathu amadola i-$300. Encwadini yesicelo sesibambiso sebail, amagqwetha kaNdiweni athi isigwebo asitholayo asihambelani lomonakalo, njalo akulampahla eyatshiswayo, lesikhali esasetshenziswa ukudiliza isibaya yisitsha esingasingozi. Undiweni ubikwa walandela amasiko lemithetho yesintu eqhutshwa lapho umuntu ethe waphambanisa esigabeni. Undiweni ubegwetshelwe ukuhlala ejele okomnyaka lenyanga eziyisithupha ngumantshi uGladmore Mushowe. Kusenjalo kulamalunga amahlanu eMthwakazi Republic Party asethe abotshwa ngemva kokuzolalela icala likanduna uNdiweni. Ababotshiweyo ngumnumzana Patron Xaba, undaba zelizwe Ncube, uAkim Ndebele, umongameli Mlotshwa, uPrince Mazilankatha Ncube. Laba basavalelwe eBulawayo Central Police SID Law and Order Section lapho osokukhangelelwe ukuba bathole igqetha labo kodwa abakubotshelweyo abakakutshelwa. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Kusenjalo ke abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association bathi izehlakalo zokuthunjwa kwabasekeli bebandla eliphikisayo kanye labalwela ilungelo loluntu ngamanga alenhloso yokungcolisa uhulumende. Lokhu kugcizelelwe njalo ngabenhlanganiso yeZimbabwe Citizens Forum. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni lentathele izindaba owenzelwe emahhovisini aweZimbabwe National Liberation War Veterans Association eHarare namhlanje. Unobhala wale nhlanganiso umnumzana Douglas Mayia uthe imbiko lemifanekiso yalabo abathi bathunjwa batshiywa belimele kayisiyo yeqiniso kodwa indlela yebandla eliphikisayo yokungcolisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Lokhu kuza ngemva kokuba inani lamalunga ebandla eliphisa le-MDC elithunjiweyo kumaviki ambalwa edluleyo liqhubeka liqonga. Umayiya uthi nxa lokhu kuthunjwa kwabantu kuliqiniso kumele kuveze sobala njalo kuvele nasemapholiseni ayiyo alo mlando wokucubungula lezi zehlakalo.
He's unfounded. I've never heard of any abductions. Izo zondo propaganda mfana.
Akusilo qiniso lokho. Angizake ngizwe ukuthunjwa kwabantu. Yiwo amanga aluhlaza la. Angizake ngikuzwe. Nxa kukhona okwenzakalayo okunjalo, kumele sikuzwe kuvela emapoliseni.
Uma yaqhubeke ethi konke lokhu kwenziwa ngenhloso yokuthuthuzela ukuthi uZulu ajengisele ukuze iMDC igenqule uhulumende kaMnangagwa.
There's no need to try and get power that it takes.
Akula sizathu sokuthatha amandla kuhulumende ofuna ukuthuthukisa inotho ngomnyaka ka-2030. Lokhu kwenzakala ngoba abemelika lapha eBritani bayakwazi ukuthi intuthuko le ingagcwaliseka bayabe sebenqotshiwe. So siyaqhubekela phambili ngokuvikela lesi sizwe njengesakwenzayo kumpi yenkululeko.
Lokhu kugcizelwe umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Citizens Forum umnumzana Taurai Kantishaya, yena othe amazwe angentshonalanga anikeza iMDC imali ukuqoqa inhlelo zokudonga ukuthula ezinjengokutshengisela okunodlakela elizweni okuyikho osekudala ukuba osomabhizimusi bengabe lesifiso sokutshala imali eZimbabwe.
We must come to a point of understanding that we are under siege as a country. It's not about President Mnangagwa. It's not about Nelson Chamisa.
Kumele sizwisise ukuthi kulapha sihlaselayo njengesizwe. Akulani lo Chamisa lokho. Lokho kubhekane lathi sonke esifuna imisebenzi. Siswela imisebenzi ngoba akula muntu obuya le mali yaphandle ezisungula amabhizimusi. Inkohlakalo ayisiyo exotsha amabhizimusi kuleli. Kodwa kutshengisela lokhu okubhidliza impahla zabantu.
Kodwa lokhu kusole izingcwethe ezicubungula ezombusazwe ezithi imbiko enja kumelanga izwakale ivela kunkokheli yalabo abalwela ukukhulula leli lizwe. Umnumzana Mlungisi Dube uthe ukuthunjwa kwabantu kuveza isandla sikaMnangagwa ekuthunjweni kwabantu kusukela ilizwe lithatha uzibuse.
Kutshiwo ngumnumzana uMahiya indaba edanisayo kakhulu, ngoba nxa sikhangele ukubana abantu abasuka besiyalwela iZimbabwe babelwela ukuthi abantu beZimbabwe bekhululeke, kodwa nxa sesinanzelela ukuthi ama-ovieti yiwo asengabantu abangabahlukuluzi babantu, ukuswelakala kwenhlanhla enkulu kangaka. Ngoba siyananzelela ukubana akungeke kwenzakala ukubana abantu bebe bethathwa behlukuluzwa uhulumeni njengayenzi lutho. Kungani uhulumeni njengakwazisa ukuthi ebambe laba abantu abathatha abantu ezindlini ukuthi esitshengise nxa kungayi-engelasanje ekuthatheni kwabantu, esitshengise ngokubamba abanabo izikliwi lezigebengu ezibamba abantu ezindlini.
Ukuhlukunyezwa kwabaveza imibono etshiyeneyo likahulumende kuqhubekela phambili ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ukuboshwa, ukubhaxabulwa kakubi kanye nokuthunjwa. Izolo kusabalele imbiko yokutshwaya kakubi kwelinye ilunga le-MDC eKwekwe ngabacatshangelwayo ukuthi ngabasekeli be-ZANU-PF, kodwa umsekeli kaMphathi Ntambo uzokwethulwa kwembiko. Umnumzana Angie Mthodi ulobe enkundleni yokuxhumana yeTwitter ukuthi uhulumende akasoze azihluphe ngokutshayana kwamakhikhitha. Amalunga ebandla liphikisayo baveze ukukhonona ngendlela amapholisa akhanya edonda ukucubungula amacala wokuthunjwa kwabaningi elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bhebhe.
Selokho sekudaba lunye sixoxelo nobhala jikelele kogatsha lwabatsha kubandla le-MDC koBulawayo, umnumzana Pashel Raphael Spanda, othi wayedingwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha we-CIO ngeviki edluleyo abathi sebemswele bathumba uyise bamtshaya kakubi bamtshiya emangcwabeni eluveve eduzane le-Country Park eMadabukabusa. Umnumzana Spanda uthi uyawasola amazwi enhlanganiso yabalwa kumpi yenkululeko abathi lokho kungamanga ngoba kulobufakazi.
Ngizathanda ukukubeka kucace ukuthi kamvumelani labantu laba be-ZANU-PF abathi lokhu abathi ukuthunjwa kwabantu ngamanga, ngoba kula muntu ongafuna ukudlala ngempilo yakhe achaywe abanjwe kanzima azaza ayivukele esibhedlela azazithole kusesimweni esebe singayenzi. Ubufakazi bukhona bugcwele. Okokuqala, ubaba wami wathi ethunjwa wathi ethathwa ebusuku, omakhelwane basendlini e-Country Park bakuzwa lokho. Okwesibili, zikhona incwadi zikadokotela, sikhuluma nje kunje kutshitshwa layo kuhlukanjiswa yena lokhu zeni esibhedlela esiyakhangelwa. Ubufakazi bukhona. Enye into futhi okufanisa abantu beZimbabwe bebeyaziyo ukuthi khonkhona ngakusoka kusiyo case eyodwa yena le esikhuluma ngayo. Maningi ama-activist kati sasezibhedlela. Sikhuluma nje izolo ukhona otshayiweyo, u-chairperson wabontanga wama-youth e-Midlands utshayiwe izolo, and it's evident utshaywe ngabantu ngama-youth e-ZANU-PF. Sikhuluma nje usesibhedlela. So aso zinto esingathi kumbe ngamanga kumbe izinto esizicabanga zimpilo zabantu lezi. And ungakunanzelela ukuthi okwinto okwangikhona kuyafanana, ngoba kungani bathageta kumbe bahlose kumbe bakhangelele kakhulu ukuhlukuluza ontanga.
Mbangela ubona ingani kuyini yokuthi abantu bekhulume kanje, ngoba siyabona ukuthi bakhona abanye njalo abathi abakukholwa ukuthi ngempela abantu bayathunjwa betshaywa.
Okokuqala ufandisi kuzwisise ukuthi abantu bonke abeZimbabwe akula muntu oyalayo ukuthi abantu bayathunjwa. Umuntu oyalayo kumbe abantu abayalayo ngabantu be-ZANU-PF. I-ZANU-PF yeyalayo ngoba yikho ekwenzayo. Sonke siyakwazi ukuthi kuningi kakhulu okwenziwa i-ZANU-PF bekuphika, kuqalisela endabeni zeGukurawundi, endabeni zomrambatswina, kuze kufike endabeni zanamuhla abantu belokhu bethunjwa lokho. Kodwa into abanjani, izinto abaziyalayo. So akusethu usukuze i-ZANU-PF isale ukuthi lokhu abakwenzi lokhu ngamanga. Siyakwazi konoko. Asonto yanamuhla iGukurawundi babehlezi beyiphika, yayihlezi saliwa lanamhla kuyaliwa ukuthi abantu bexolise. Mrambatswina lakho into efananayo, khathesi abantu bathunjwa, abantu batsha, abantu basezibhedlela sikhuluma. So kumhlophe lokhu kufana le nto yena le abayenzayo, bayala ukuthi ilizwe limi kubi. Kodwa kumhlophe kwaziwa ngumuntu wonke ukuthi hayi, ilizwe limi kakubi, umkhono uma usebenzi abantu abalamsebenzi, akulamagetsi, akulamanzi, kodwa i-ZANU-PF iyakuyala khonoko.
Lo ngumnumzana Pacho Svanda, unobhala jikelele wogatsha lwabatsha kubandla le-MDC koBulawayo. Sixoxelaye ekhona koBulawayo. Kusenjalo ibandla leli lithi amapholisa alenqabele ukutshengisela eChinoyi leMhangura esithi abaziswanga kuseselesikhathi njalo incwadi yabo ayitshengisi ukuthi ngobani abazakhuluma labantu kule imkhosi. Ibandla leli lenqatshelwe njalo ukutshengisela emadolobheni phose wonke ngamapholisa kumaviki ambalwa edluleyo esithi njalo lona lithi lokhu yikwephulwa kwesisekelo sombuso esilivumela ukwenza lokho. Ku-Life Talk lamuhla kuhlelo olwe-Diaspora Forum sikhangela inhlupho ezibhekane lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa lapho abatshayeli bamagonyethi bakwamanye amazwe abahlukunyezwa khona. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane, amalunga enhlanganiso ebona ngeziqondiso zokuthengiselana kwenyamazana zendle ye-Convention on International Trade in Endangered Species, CITES, abikwa iningi lawo esekela isivumelwano sokumisa ukuthengiswa kwendlovu zemazweni awezwekazi le-Afrika kwamanye amazwe, ikakhulu zisetshenziswa emidlalweni yokuzilibazisa emazweni athuthukileyo anjengeMelika. Uhlelo lapho esikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhlanje sikhangela okwenziwa ngamakholwa esiKristu asebehlala eMelika. Abenhlanganiso ye-Christian Fellowship International balomhlangano wabo abawenza kanye ngomnyaka bewenzela ezigabeni ezitshiyeneyo owalonyaka wenzelwa edolobheni le-Atlanta esigabeni se-Georgia kusukela ngolwesihlanu mhlaka 30 kuNcwabakazi kuphela ngesonto mhlaka 1 kuMpandula 2019. Abaqoqe umhlangano walonyaka abesigabeni se-Georgia umfundisi Jaffert Ndemera okhokhela inkonzo ye-Pilgrims Community Church engomunye njalo wabasungula linhlanganiso uthi akubizwa ozwayo lonyaka e-Atlanta ngoba abeza emhlanganweni bazathola ukudla kwendlebe intshumayelo evela kubafundisi abambalo abakhona pha eMelika labavela kwele Canada, Zimbabwe laseSouth Africa abagoqela umculi olodumo umfundisi Toki Chivaviro odume ngengoma yakhe ethi Ebenezer. Umfundisi Ndemera uchasisa kabanzi ngomhlangano wabo walonyaka kwingxoxo ayenzelo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Umhlangano we-CFI sawuqalisa ngo-2005 lapha e-Atlanta. Injongo yethu lapha e-America bekuyikumitha ama-needs achiyeneyo esilawo ngoba ngapha e-America kasila o-anti abasincedisayo kwezomendo, abantu abasincedisayo abantwana, ukukhulisa abantwana, njalo ukuba le ndlela yokukhonza ngayo ebesikhonza ngayo ekhaya sizwa sile something missing. Ngendlela enjalo saqalisa i-CFI. So siyahlangana kanye ngomnyaka nge-Labor Day weekend ukuzadumisa uNkulunkulu wethu lokuzakhana ubuntu bethu lapha emhlabeni.
Wenzelwa ngapi lonyaka?
Lonyaka sise-Atlanta kodwa siyazama uku-rotator ukwenzela ukuthi kube le-fairness ku-travel kwabanye. Lonyaka sise-Crown Plaza Hotel 1325 Virginia Avenue lapha e-Atlanta. Ngomnyaka olandelayo siyabe siseDallas, siyarotator ukuthi sincedisane njalo kwenzelo ukuthi injongo yawo njalo ngeyokuthi senze i-revival lapho esikhona ukuthi kungaba labantu abangangeni sonto kumbe abangelabudlelwana labantu bakithi beZimbabwe bebe sebekwazi ukuthi house lomhlangano lapha silabantu lapha kuyenzakala ngezikhathi eziningi sibili ukuthi abantu bathi hayi mina bengingazi ukuthi kule sonto lapha kumbe kule mhlangano enje kumbe kulabantu bakithi lapha. So i-CFI isinika ithuba lokuthi sihlangane njalo sazane.
Ilizwi ongalipha kwabasekhaya bayesabela ukuthi nxa abantwana bangaza emazweni kabaseyi kukhonza ngendlela esilandelayo ekhaya, lilakho yini ukuthi libamukele abantwana bona labo njalo babazise ukuthi nganana kulezi nsonto ezinje ezilakho ukuthi zikwakhe?
kakhulu sibili kunje ngisebenzisa umzekeliso wesonto ye Pilgrims Community Church silabantwana abangu 6 abafikileyo abaza kuba ngama students lapha for the next 4 years. I-CFI ilakho khonokho kunje one of ama themes azabe fundiswa ku-CFI yalonyaka yikuphendula umbuzo okuthi when they see us ama young adults ilizwe lisibona njani njalo thina sifanele siphile njani njalo ukuphendula umbuzo wakho abazali abasekhaya sifuna basaliseke sibili besazi ukuthi umntwana engavela azitshengise ukuthi hayi lami ngifuna ukuba phakathi kweni yebo ye kulabantwana abakuthi ungeke wazi ukuthi silomntwana wakithi kube lalokho abangahlangana lakho kodwa abantwana abazivezayo siyazama sibili ukuthi sisebenze labo sibancedise even isikolo njalo lenhlala kahle yalelilizwe njalo lokukhumbula ukuthi singabantu abavela eZimbabwe njalo sile identity yethu kule iconference abantwana abancane bazabe be ama children's ministry one of the things abazabe bezenza yiku paint a flag yethu eZimbabwe lokufunda ukuthi each color ichoni silenjongo yokufundisa indaba ye identity yalapha esivela khona so abazali bethu kabazi sibili ukuthi we are working on abantwana esingakucela ukuthi basincedise ukuthi bakhuthaze abantwana ukuthi bengaze befike ngapha bedinge amasonto awakithi ngoba lathi siyabe sisebenze lapho
isikhathi sethu asavumi ungaphinda njalo ukuthi lo mhlangano wenziwa nini uphela nini ngaphi kwangkhona
umhlangano uyabuse Crown Plaza Hotel 1825 Virginia Avenue uzaqalisa ngolwesihlanu August 30th uphele mhla ka September 1 ngesonto so okwamalanga amathathu siyabe sindawonye sidumisa sikhuthazana njalo sisazana sichumayela igospel
ababuyayo bakhanga bangabe bekhangeleleni
yebo ye silaba fundisi silaba sabeleli abachiyeneyo as lama gospel artists the main one is Eli of course ngubaba uTT Chibabiro owahlabela ingoma ethi Ebenezer labanye silaba chumayele abafundisi omalele bayabe bevela eCanada silaba chumayele abazabe bevela eDallas abama mhlangano achiyeneyo obaba uSundire obaba uKwesha obaba uMarandure from the SDA in Dallas siloba uGuthu from the Atlanta Dallas Atlanta SDA community
lo bekungumfundisi Jafet Ndemera wenhlanganiso yabokholo lwesiKristu yeChristian Fellowship International exoxa ngomhlangano wabo walonyaka lo Praxedis Jeremiah we Studio 7 Ukuqhamuke udlakela edolobheni lePretoria kwele South Africa kwadutshulwa omunye umtshayeli wamatheksi wafa. Lolu dlakela lubikwa luqale kulandela ukubulawa komunye umtshayeli wamatheksi ngabacatshangelwa ukuthi ngabokuza. Imigwaqo ibivaliwe njalo lesitimela esivela edolobheni leCape Town sisiya eJohannesburg besingenelisi ukuhamba ngenxa yodlakela lolu. Abantu bangena ezitolo batshisa amathaya ezimota. Kodwa amapholisa afike adubula abantu laba ngenhlamvu zerabha bahaza lentuthu ehitshayo ukuze benelise ukuletha ukuthula. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zokuza kwele South Africa ye-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda othi bakhangelele ukuthi udlakela oluqondiswe kwabo kuza luqhubekele phambili kunyanga ezilandelayo.
Ma usakhumbula kahlehle ngo-2015 kuye kwabulawa kwabiswa izizalwane zangapha abantu bokuza lapha eSouth Africa eThekwini ngemva kokuba inkosi Silo siye sakhuluma sanikeza umbiko kwirali yazo sathi sikhulumile ukuthi lona abantu kufuneke bahambe abantu bashayo esikubona kwenzakala njengamanje ukuthi sithola amalungu kahulumeni ominiso ongqongqoshe no-premier njalo bekhuluma ngokuthi abantu bokuza badayisa impahla ezingekho emthethweni njalo bahijack ama-buildings kanti futhi-ke izolo upremier walana eGauteng wathi yena kunemisebenzi namabhizinisi okumele ukuthi abe ngawabantu ezizalwane zalapha eSouth Africa kuphela. And kunenkulumo eningi lokhu ikhulunywa ngabantu ukuthi hayi ama-spaza shop lezi zitolo ezincane lezi ama-convenience shop ma eranwa ngabantu bangaphandle bona badayisa impahla ezibolileyo kanti futhi njalo babathathela ibhizinisi ngoba badayisa ngentengo ephansi. So kabakwazi ukukhompyutha nabo. So kahlehle sibona ukuthi lo mbiko okhushwayo ngumbiko wokuthi abantu bey'tolo kabasadingakali abafunde lo bhizinisi lenzi ngabantu bokuza ngaphandle. Yikho upremier ekhulumele yonto. So ma upremier ngakhuluma leyo nto bese kuvuka kuchisa izitolo kutyonke impahla ey'tolo and singabona umthetho uthatha indawo yawo kusobala ukuthi abantu basuke bekhuthaze inkulumo ekhulunywa yinkokheli. Now akuhlali kahle kithi lokho ngoba Richards Bay kuleli video ekuqaleni nje bekuvaliwe impela kwashaywa abantu abaningi ngoba kuzo akunamuntu oboshiweyo. Njengoba nje besibona namhlanje ePretoria omunye sibonile ebhitila nge-rubber bullet wela phansi bephethe iTV ebaleka naye bathatha iTV yena bamyeka bambophanga. Kanti laba bantu as long as bengabotshwa uma besenza la macala ngeke bakubone ukuthi akulunganga bakwenzayo.
Kodwa imbiko ephumayo ithi yona okwenzakalayo lokhu ayisiko okokwenza labo kuza ngabachayeli nje bamateksi. Kungakuhamba njani khona?
Into eyenzakalayo ukuthi abashayeli bamatekisi babaqale lolu dushi izolo. Kunendaba eziphikisanayo othola ukuthi njengalokho okwenzakale Soweto ngeviki eliphelileyo kwathiwa khona abantu bokuza baduvula ingane kungekho ngane ebhijilweyo. Izolo umbiko osuke kulaba abamatekisi otholakele ngokuthi osomatekisi bafike erenkini labasebenzela khona bathola iqembu labantu okuthiwa lelo qembu labantu bekungamaphoyisa abasonti ngamaphoyisa nalaba abafana laba badla izidakamizwa inyawo okubizwa ngenyawobhi. Basebethithi bona labo bantu abadayisela labo bafana izidakamizwa yini yilawo maphoyisa. Kwasekusiba nodushe-ke phakathi kwabo lapho and kwagcina-ke omunye wabebhijuliwe. So yiwumbiko ovelayo lona bese kusithi ngemva kwalokho sebefithi bona sebesuka lapho sebehamba beqamba amanga besithi lo odutshuleyo ngani udutshuleyo ngabantu baseNigeria abadayisa izidakamizwa ngoba babalandileyo. Yikho manje sebelisa abantu bokuza. Ngaso sonke isikhathi uma kuzoqhathelwa nabantu bokuza kumele kuthiwe khona silisa ama-drugs kumbe izidakamizwa, siliswa ukuthi kwenziwa amacala. Kanti yonke leyo nto leyo isuke nje ibe yikucatha ngoba uma kuyukuthi kuliswa izidakamizwa ama-TV ayizidakamizwa nana asebehamba bengena ey'tolo bewathatha ngoba ama-TV akanani ney'dakamizwa, iy'tolo kazinani ney'dakamizwa. Kufuneke bahambe ngoba bathi bona bayabazi abantu abadayisa izidakamizwa. Kabahambi ngani bafike bamthathe lo muntu bayenze ukubopha okuthiwa khona i-citizenship, i-citizen arrest, bazibophele lo muntu lo bamse e-police station bayonikeza ufakazi bokuthi lo muntu idayisa izidakamizwa. Babenzi lokho kodwa bahamba bayoshisa iy'tolo bafike batshontshe bathathe impahla yabo okukhomba nje ukuthi ibugebengu obubangelwa yinzondo yabantu bokuza.
Lo ngumnumzana Vusi Moses Vanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zokuza kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekhonale eGoli.
Sondela Ntokazi, ungesabi Ntombenhle, ngizikele ngaphelela. Sondela ngikhumba khumbe kancane, ungesabeli ikhatshana angikathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo. Obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizikele ngaphelela.
Sibonge ke lo mculo olifalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.